Mutongi wedare ra Major Street vamana mato mtevedzi avo vakambenge vapa vatsvangira mvumo yekuti vachate na mzvare Elizabeth Macheka vakanzura mvumo iyi vachiti zviri pachena kuti vatsvangirai vakarora mzvare Lokadi Yakari Matsenga pasi pemurau wechivanhu. Vhidhiyo yakaunzwa kudare nemagweta amuzvare Kari Matsenga inoratidza kuti nhume dzavatsvangirai dzakaroora dzikakumbira muchato namzvare Kari Matsenga. Asi afidavit ravatsvangirai raunzwa kudare nemagweta avo nhasi ranga richiti vatsvangirai vakabhadhara mari yekukanganisa muzvare Kari Matsenga kana kuti damage, uye vati nhume idzi dzakaita zvemusoro wadzo zvadzisina kutumwa kuita. Nokudaro vatsvangirai vaisa dhora ranga rakanamirwa paafidavit ravaunza kudare nhasi vachiti igupuro ramuzvare Kari Matsenga. Asi vamutevedzi vati pamutemo wechivanhu vatsvangirai namuzvare Kari Matsenga vachiri murume nemudzimai sezvo gupuro risina kupihwa pachitevedzerwa nzira dzechivanhu. Rimwe remagweta amuzvare Kari Matsenga vaeverson samukange vati vafadzwa nemutongo wedare.
Marriage license yanga yakaishuwa na prime minister yakanzurwa nekuda kwekuti panga pane chaikwanisa kuita kuti marriage isaendere mberi zviri pamutemo.
Asi rimwe remagweta avatsvangirai vatavani mpofu vati nyaya iyi haina kubatwa zvakanaka nedare iri nokudaro vati vave kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Because we do not agree with it, we going to chambers right now and we'll immediately file an urgent chamber application which will be heard either tonight or tomorrow in the morning before the wedding.
Imwe nyaya yakaunzwa kudare nezuro nechizvarwa cheSouth Africa muzvare Nosipo Regina Shiluvane vachida kuti muchato wavatsvangirai umiswe yaraswa nedare vachinzi havana humbo hwakakwana. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati kuunzwa kwaitwa nyaya idzi kumatare kunoratidza kuti vatsvangirai vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Apo vamutevedzi vanga vachikanzura rezinesi iri, mutungamiri weSwaziland Mambo Muswati vanga vachiburuka ndege panhandare yeHarare International Airport sezvo vakakokwa kumuchato uyu. Vamwe vakakokwa kumuchato uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutungamiri weMalawi amai Joyce Banda pamwe nemutungamiri weBotswana vaIan Khama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.